Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 5 2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura nhaurirano vachikurudzira kuti vashandi vasaratidzire kusafara kwavo nekuoma kuri kuita zvinhu munyika. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kuratidzira kwaro kwemazuva matatu kwapera nhasi uye kwabudirira zvine mutsindo. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura nhaurirano pakati pehurumende vashandi nevashandirwi vachikurudzira kuti vashandi vasaratidzire kusafara kwavo nekuoma kuri kuita zvinhu munyika Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Vashara pakuparurwa kwenhaurirano idzi idzo dzichaitwa pakati pehurumende vashandi nevashandirwi pasi petripartite negotiating forum kana kuti TNF vamunangagwa vakurudzira kuti vashandi vasapinde mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika vachikuratidzira uku kunoputsa ukama pakati pehurumende nevashandi
Let us shun the culture of resistance, disharmony and demonstrations. Like one writer says, most problems will disappear if people talk to each other more.
Asi mutungamiri wesangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vaudzawo musangano uyu kuti vashandi vachapinda mumigwagwa kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve panyaya yemari dzemihoro dziri kunzi nevashandi ngadziwedzerwe.
Yekuti kune mutemo uri kutaura kuti kuratidzwa kunenge kusingachabvumidzwe hurumende iri kuzviramba iri kuti hatina mutemo wakadaro asi vari kuti tiri kuongorora tichiona kuti since pane mutemo we TNF wekuti vanhu vaite hurukuro chishuviro chavo nekufunga kwavo ndekuti pamwe zhowezhowe ringaita shoma uye kuramwa kwemabasa kungaita kushoma asi isu sevashandi tinomira pabumbiro renyika reconstitution rinova iro rinotipa kodzero dzakakwana dzekuti kana tichinge tagumbuka tinogona kuramwa kana tisingawane zvakakwana tinogona kuramwa mabasa tinogona kuratidzira tinogona kunyorerawo vari munzvimbo dzehurumende magwaro ekunyunyuta mapetition
Munyori muzerisiti yuu vaJafet Moyo vati vaitawo musangano navamunangagwa pamberi pekuparurwa kweTNF uku apo pavati vasvitsawo nhona dzavo sevashandi vamoyo vati vashamisika kuti vamunangagwa vasi kutomboziva kuti mushandi anotambira mari iri pasi ari kuwana mari pamwedzi
kana anga ane doubt kuti ndizvo zvinhu zviri kubva kuvashandi paitaurirwa na Minister of Labour nasi azvinzvirateka saka ashamiswa achinzwa kuti kune vame vanhu vanotambira kana kuti less than 100 RTGS aratidza kuti ari kushushikana nekuti pane munhu here muZimbabwe angatambira mari yakadaro okwanisa kurarama
Vakafano bata chigaro chemukuru wesangano rinomirira vashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaIsrael Murefu vaudzawo mutungamiriri wenyika kuti vemakambani vari kutadza kubhadhara vashandi kuburikidza nekusagadzikana kwakaita mari yemunyika.
Chekutanga inyaya yecurrency kana kuti hatingati mari yekushandiswa munhu ndiro dambudziko rakanyanyisisa chaizvo nokuti mari irikuzo erikana yachinja munhu wangu akaisa US dollar yako mbank mangwana unogona kuzomuka ya imwe currency yako RTGS currency kana uri investor unenge uchida assurance kuti ndikaisa mari yangu kana nda kuzotora back return yangu ndinewana ne currency
zvichakadai vamunanga gwavati naurano pakati pehurumende vashandi nevashandirwi ndidzo chete dzinokwanisa kugadzirisa zviri kunetsa muupfumi hwenyika kana mapandiko matatu aya akazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika vati ose hurumende vari kuvandudza mitemo yakawanda kuitira kuti vanoda kuzosima mari munyika vakwanise kuita mabasa avo pasina zvimhinga mupinyi kuparurwa kwaitwa nhaurirano dzeTNF kwaitwa navamunangagwa kunotevera kupasiswa kwakaitwa bhiri remutemo weTNF neparamende mutemo uyu unosungira hurumende kuti isangana nevashandi nevemabhizimusi kaviri pagore ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kuratidzira kwaro kwemazuva matatu kwabudirira zvine mutsindo sezvo muzvikoro manga musina varairidzi vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vanoti sangano ravo riri kusangana mangwana kuitira kuti rizeye zviri kubva kumatunhu akasiyana siyana asi vaudza Rachel weStudio 7 kuti varairidzi vazhinji vari kuda kuti kuratidzira uku kuenderere mberi kwoudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo
ndakutonetswa nevarairidzi vasisati kuti tipedze nhasi vakuda kuti tienderere mberi kuti zvichemo zvavo zvitange zvanzwikwa tisati tadzokera kumabasa kuratidzira uku kwafamba zvakanaka taisa pressure hurumende kuti idirivhe panyaya yekuti masalaries edu apiwe ari either $500 on average yatiositambira iri maUnited States dollars kana vatadza votopa iri market equivalent izvozvo urongwa hwafamba zvakanaka zvokuti zvopera kwaita zuva nhasi maschools anga kutorekodha attendance iri below 40%
mumazuva matatu aya muchiratidzira makakwanisa here kugara pasi muchitaurawo nehurumende
ichiri kumashure ichiri kuda kutaura neshamwari yayo dzayo dzayakagadza muchinhu chinonzi Apex Council saka isu patinoita ruzha ndo vavanodana voti huyai titauriranei nyaya dzematicha nyaya dzemacivil servants asi isu tinoziva kuti vanhu ava vamirire macivil servants saka kwataa kuenda kumberi uku macivil servants aakuzoona kuti kuapex council ndokunofira bhora redu vaakuti ngatichimbobatanei kusvikira hurumende yaona kuti zvainowirirana neapex council hazvishande kwatiri
vamasarure tiri kunzwa kuti izvo mutungamiri wenyika vamunangagwa nhasi vaisa ruoko rwavo pamutemo wetripartite negotiating forum munotambira sei chiitiko ichi
kugara pasi vanhu vachitaurirana kubva kumasectors ose business labour hurumende chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vapote vachiisa misoro pamwe chete vachitaurirana asi hurukuro dzose dzinoda kuti dzinge dzichikwanisa kuburitsa pfundutso tripartite negotiating forum ikazongove chinhu chekuti vanhu vasangane vachitodzanyirira vamwe vanhu kuti mavhoisi avanzwike ndopaingazoshate chete tikufarira izvozvo tichiti spirit yacho asi ngaichive yekutaurirana tichigadzirisa nhuna dzine vashandi tichiita kuti nhuna dzevashandi dziadresewo vashandi vachinzwisisawo zviri kunetsa vanhu vebhizinesi asi pasina ari kudzvanyirwa muurongwa ihwohwo
nzira dzekuratidzira mabatirwa dziri kuitwa mumutemo mutsva weTNF muri kudzitambira sei
nzira dzekuratidzira TNF mapepa ose atakaverenga tichiverenga magwaro aro hapana painodzvanyirira vashandi asi kana paine zvimwe zvataivwa zvaitaurwa musenate nasekesai nzenza zvisati zvichida kuiswa muact zvatisina kuona tichazenge tichizozviona asi ngatirangarireka kuti act iri pasi pebumbiro remutemo hakuna act inouya ichioverrida zvakanyorwa mubumbiro redu rezimbabwe
mati misangano renyu richange richiungana mangwana richizeya mafambiro akaita kuratidzira kwenyuku ndeapi matanwa mamwe amuri kutarisa
patiri kutotanga nhaurirano dzedu dzekuti tochifamba kuenda kumberi sei dzatotanga vanhu vane matactics akawanda vari kusuggesta vamwe vari kusuggesta ndichangopa imwe chete nekuti ndikange ndaemtaitikazomekesa vamwe vari kutoti ngatichitoregei kuti tirege mabasa togara kuzvikoro ngatiregei mabasa takagara pamahofisi evanhu vari kutinyema mari kuti vationde kuti shuwa tikutambudzira
avo vanga vari mutungamiri wesangano reATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunare naRay Choto weStudio 7. Studio 7 ainokwanisa kunzwa divi regurukuta rezvemabasa nevashandi Dr. Sekai Nzenza sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. Zimbabwe nasi yatanga kuita nhaurirano nemubatanidzwa wenyika dziri muEuropean Union ichiedza kuumbiridza ukama sezvo panga paita kurimirana kumuganhu kwemakore akawanda. EU yakabvisa hayo zvirango zvakawanda zvainge zvatemerwa vamwe vakuru venyika asi ikasiya vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nekambani yemauto yeZimbabwe Defense Industries. Asi sangano iri harisi kupa hurumende yeZimbabwe mari yebudiriro richisarudza kushanda nemasangano akazvimirira uye United Nations panyaya idzi. Vachitaura pamusangano wanhasi mumiriri weEU muHarare vaTimo Olkonen vati hurukuro idzi dzanga dzakanangana nekutaura nezvenyaya dzezveupfumi kudyidzana kodzero dzevanhu nezvimwe zvine chekuita neutongi hwejekerere. Saachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru kuhurumende yeZimbabwe.
Zvakakosha kwatiri nekuti iye zvino sezvaunoziva kuti president vakati policy yavo iye zvino foreign policy nde engagement and re-engagement. So ndo rimwe basa riri kutoitika irori and tiri kufara nezvaitika and izvi zvakanaka zvikuru zviri kubasa riratanga kuitwa iri nekuti sezvaunoziva taimbodyidzana neEU pagore rega rega taipa beef 9,100 tons zebeef dzichitipa kuma 50 million US dollars in foreign currency. Saka toda kuti zvichidzokera kwakare izvi plus iye zvino horticulture yedu maruva edu nezvimwe zvana peas tichada kutizotengesera kuEU. Saka tiri kuzvigadzisa ndozva zviri kuitika izvi.
Asi kavamwe vanenge vanga vachichema chema Honorable Paradza kuti hurumende inenge isiri kuzadzikisawo zvimwe zviri kudiwa nenyika dzekunze idzi zvakafanana nekugadzirisa mitemo kuti nyika ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka.
Izvozvi zvari kutaura neni ndiri kugwanda ndiri kutotungamirira timu yemaMPs tiri kutaura nevanhu nenyaya yebhiru rinonzi Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, ZIDA Bill. Izvozvi zvatiri kutaura pano tiri kugwanda ndatiri kutotenderera nyika tichigadzira mutemo uyoyo kuti tizoona kuti vese vada kuzoisa mari dzavo muno kuzotanga mabhizinisi avo muno muZimbabwe haachatambudziki zvaaimboita kudhara. Ende imwe mitemo pamusangano watakaita isu inini nebasa rangu sachairman weforeign affairs neEU ambassador kunoku kuHarare takabvumirana kuti zvavari kuda zvacho zviri kutoitwa nekuti vaida zvinhu zvina. Chekutanga vaida kuti tigadzire posa yavapo yezvino posa government yatogadzira posa takutoigadzira posa mutemo weposa vaida futi mutemo weIPA zvatikutomugadzira zvomutemo weIPA manje unonge wakutoya muparliament vaida futi national dialogue president vari kuita futi national dialogue vakazotizve tiite implement mushande commission recommendation zviri kuitwa izvo na president pantori neministerial task force iri kuita izvozvo inotungamirwa navaziyambe. Saka zviri kutofamba. Saka vamwe vanenge vachingotaura havo asi basa riri kufamba.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vachitaura vari parunare vari kugwanda. Zvichakadaro kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuti vanoda kutanga kudyidzana nenyika dzainge dzakatemera Zimbabwe zvirango kana dzakatemera Zimbabwe zvirango. Vemasangano akazvimirira oga vanoti kusungwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu munongedzi wekuti hurumende yava Mnangagwa haisati yachinja muririro wayo. Nhasi sangano reZimbabwe Peace Project raburitsa gwaro richiti kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vanomwe vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende munongedzo wekuti hapana chachinja kubva zvaenda vaMugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi nezvemaonero avo panyaya yemusangano weZimbabwe neEU uye nyaya yekodzero dzevanhu.
Ya musangano uyu wakakosha nokuti Zimbabwe inofanira kuti izvidzane nedzimwe nyika. Zvendingatotaura nezvekuti Zimbabwe yagarisa iri matingati muya muisolation. Saka nyika kuti ibudirire haingabudiriri iri kunze kwedzimwe nyika iri chitsuwa. Zvinofanira kuti tidyidzane zvakanaka asi sokuzivawo kwenyu kuzvikidzana uku kunofanira kuenderana nokuvandudzwa kwemafambiro ezveufumi nezvematongerwo enyika.
Asi munoona EU ichitanga here kupa hurumende yeZimbabwe mari kana kuti inongozviita kuburikidza nemasangano akasiyana siyana kwete kupa hurumende mari sezviri kudiwa neyo hurumende yacho?
EU inogona kupa hurumende mari ndokunge hurumende yedu yabvuma kuti paitwe vamundudzo dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye nezveufumi hwenyika. Kana tiki hurumende yaita zvisiri zvokunyepera vanhu, zviri izvo chaizvo zvemene, EU inogona kupa mari kuhurumende.
Asi tiri kuonawo vemasangano akazvimirira oga vanenge vari kugunun'una kuti hongu Zimbabwe iri kuvimbisa kuti ichavandudza zvinhu, asi munyika hapana zvinenge zviri kuvandudzwa. Munoona nyaya iyi sei uye zvingakanganisawo sei kuchidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika?
Nyaya iyoyo ndoyendiri kuti veEU vangatongotanga kudyidzana chete zvakati simbei neZimbabwe kana yagadzira zvematongerwo enyika, ikagadzirawo kufambiswa kwezveufumi ndokuti pave nokudyidzana. Saka nyaya iripo apa ndeyekuti zviri kutaugwa izvozvo nemapoka akazvimiririra inyaya yakakosha inofanira kuti igadziriswe. EU kana ichipinda munhaurirano idzi mucharangarira kuti EU yakatombozama dzimwe nhaurirano nehurumende yeZimbabwe asi hazvina kunatsofamba, nengari yokuti nyaya yevandudzo yanga isina kuitwa zvakaperera.
Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Tombotarisa zvabuda muongororo yakaitwa neFreedom House. Tine urombo regai simbo tarisa zviri kubva kuFreedom House. Toti sangano reFreedom House raburitsa gwaro rinotarisa nzira dzave kushandiswa mukudzvanyirira vatori venhau pasi rose. Gwaro iri reFreedom and the Media 2019 rinoti mashandiro evatori venhau ari kuramba achioma kwemakore gumi apfuura. Freedom House inopa zvibodzwa zvina zvepamusorosoro kunyika dzine ukama hwakanaka nevatori venhau. Zimbabwe iyo iri muchikwata chenyika dzakaita seZambia, Tanzania, Angola, Egypt neLibya yakapiwa chibodzwa chepasi chinova chimwe chete. Freedom House inoti mashoko anotaurwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vemuAmerica vachitsoropodza vatori venhau akonzera kuti vatori venhau pasi rose vaone kuti America haichabatsiri vatori venhau vanoshungurudzwa mune dzimwe nyika. Gwaro iri rinotiwo kunyange hazvo vatori venhau vemuAmerica vachitsigirwa nekuchengetedzwa nemitemo, kutaura kwavaTrump kuri kukonzera kuti vanhu vasavimba nevatori venhau. Nyika dzinorumbidzwa pamusoro peukama hwadzo nevatori venhau dzinosanganisira Ethiopia, Malaysia, Ecuador, Angola neGambia. Freedom House iri kushora zvikuru usawira pakati peChina neZambia ichiti wakonzera kushungurudzwa kwevatori venhau muZambia nyika, uye munyika dzakaita seChina neVenezuela neSerbia dziri kushorwawo nekutyora kodzero dzevanhu. Muna 2018 zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakatumira kumusha mari inopfuura mazana matanhatu emamiriyoni emadhora. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa ndizvo zvinonzi zvinotumira zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana. Mukuru weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vanoti dzimwe nyika dzine zvirongwa zvadzinoteedzera mukutambira nekushandisa mari inobva kunze kwenyika, Asi Zimbabwe haina zvirongwa izvi. Vagundani vanoti Zimbabwe inofanira kuva neurongwa hwekuunganidza mari iyi ichiiswa muzvirongwa zvinobatsira kukura kweupfumi hwenyika. Kuti izvi zviitwe, vagundani vaudza Tanonoka Wandi weStudio 7 kuti Zimbabwe inofanira kuva nemitemo yakajeka kuti zvive nyore kuzvarwa zvenyika zvinoda kuisa mari yazvo mune zvemabhizimisi.
Madiaspora remittances imari iri kubatsira mhuri zhinji muZimbabwe. Sekuziva kwenyu, mari dzinohorwa dzinotambirwa nevanhu muZimbabwe ishomanana, uye mhuri zhinji hadzitorina vanhu vacho vanoshanda zvatingati formal employees. Kune mhuri zhinji dzinotosupportwa purely nemadiaspora remittances. Mari idzi hadziperere kusapota mhuri chete. Imariwo dzinozopedzisira dzasvika even mukubatsira yatinoti maexternal payments atinoita. Saka mari iyoyo iri kubatsira zvakanyanya kuti tigone kuita maimports into this country. So diaspora remittances, makada kunyatso kuongorora kwemakore ose adarisa, imari yatingati ichizi sustained mhuri zhinji neikonomi ino yeZimbabwe to a very great extent.
Neno pasina mari iyi zvadaro zvakamira sei munyika?
Pakadaro paine gomba guru ringanga rakakreatwa nekuda kwekudaro. Sezvandamboreva kuti mhuri zhinji dziri kusapotwa nethis diaspora remittances, kunyangwe nemaimports ari kusapotwa. Dai paine gomba guru, zvinova izvo zvinogona kukonzera yatinoti balance of payments crisis. Saka pari zvino kunyangwe hazvo balance of payment yedu iri mucrisis, but I think madiaspora remittances ari kumoderata crisis iyoyo kuti isanyanye kuonekwa. Chimwe chingadaro chiripo, dai urombo hwakanyanya kuwanda mukati memhuri zhinji zvichikonzerawo kuti tingadai tine kutsutsumwa kwakati kurei necrime rate yakati kurei.
Imimi semunhu ane basa rekuona nezveupfumi hwenyika, mungati mari yacho iyi iri kushandiswa zvakanaka here?
Kazhinji zhinji madiaspora ari kuuya akanangana neyatinoti subsystem. Mwana ari mhiriko makungwa ari kutumira vabereki vake mari yokuti vagone kurarama, vatenge zvinoita kuti vararame munguva nenguva. Vashoma vari kuunza mazimari akawanda for productive purposes, andingati aya mainvestments and so forth. Ivavo vashoma, vazhinji for subsistence survival.
Chii chingaitwa kuti mari iyi ibatsire pakuru?
Dai tanga tine maprogram ourongwa hwokuita harness these diaspora monies, tomachanera kune atingati maproductive investments kuti tigone kukudza ikonomi yedu, chingava chinhu changa chakanaka kwazvo. Tine zvinhu zvatinofanirwa kuita senyika kana kuti sehurumende kuti tichenese kana kuklina our investment environment kuti tigone kuattract even diaspora money into investment. Ipapo tinogona kuona diaspora money ichishanda kuzvakanyanya zvikuru kusimudzira upfumi hwenyika yedu.
Mukuru weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mhuri yekwaMasendeke inoti haisi kufara zvachose nemabatirwo ari kuitwa mutumbi wemwanakomana wavo uyo akapfurwa akafa musi wa15 Chivabvu kuminda yemangoda kwachiyadzwa kumanikaland. Mhuri iyi inoti yanga isati yaona mutumbi wavaTerence Masendeke kubva zvavafa mwedzi wapera, asi akazoona nezuro uri kuparire Nyatwa Hospital. Mutauriri wemhuri yekwaMasendeke vaRichard Masendeke vaudza Rachel weStudio 7 kuti vari kurwadziwa zvikuru nekunonoka kuri kuita postmortem kuri kuitwa nehurumende.
Urongwa hwemwana akapfurwa kwachiyadzwa hatitozivi kuti zvichafamba sei, nekuti tanga takamboudzwa vhiki rapera kuitwa postmortem musi wechina. China chake pachakasvika vakabva vachinja gate vakati chipiri chinova nezuro. Patakaenda ikoko gweta rakatibatsira kuti titenderwe kuona mutumbi. Saka patakaona mutumbi uyu takabva taonawo zvakatikatyamadza asiwari ipone kuda kuti kataka tenderwa kuona ndofunga zvina kuvaitira zvakanaka vakabva vaita senge varamwa kana kuti tatyora mutemo ndokubva vati saka haachabudiriswa postmortem nezuro asi akanga akuora akushuka akubva ganda
vamasendeke muri kureva here kuti ko kubva musi wa 15 Chivabvu manga musati maona mutumbi wemwana wenyu
hongu takanga tisina kuona
ndechipi chikonzero changa chichipiwa kuti mutadze kuona mwana
patakaendawo kune vemapurisa tichida kunoona mutumbi pake nekutora kwamutare hazvigoneke kusvikira aitwa postmortem inova yakanga yakanzi injection pa 25 June
vamuri kuti vakabva varamwa kuita basa ndaanaani ava nai vamasendeke
zvakaitika ipapo vakanga vari kusection yaitwa postmortem yacho kune mukuru akanga ari ikoko akapa instruction nekuti tiratidyewo vaikwana kutoobva vachendobva vatirisea pana pamapurisa eipapo mapurisa ndiwo akazotizivisa nekuda kwekuti kana postmortem yapiwa date mukatongopfuura nguva yacho iyeko what is a reason zvaakureva kuzoti matokundikana zuva iroro saka paita kuti zuva rinogona kuva kuti kunogona kunge kuri anywe around 18 July takutaura zvakaita
pane matanhe here amuri kutora semhuri tichitarisa kuona kuti izvo kubva musi wa 15 Chivabvu kusvika nhasi June 5 pane nguva yakareba mwana haasati avigwa postmortem haisati yaitwa
matanho atiri kutora ndeyekuti ndakaendawo kumagweta saka magwetawo ndakazobatsirwa tikakwanisa kunyora application kuhighcourt kuti postmortem iitwe nekukurumidza sezvo muzimbabwe magweta haasi kufamba zvakanaka kutaura kwandiri kuita nezuro takaona asvuuka kunge munhu adirwa mvura inopisa zvinoreva kuti ganda rake raakubva uye aakunhuhwa
ko iye akapfuura mwana wenyu uyu ataziiswa here naiva masendeke
mapurika anoti ari muusungwa asi hatina update yekuziva kuti vakaita sei naye chatakaudzwa ndechekuti musi wa 17 May mushure mekunge atsura mwana musi wa 15 May ainzi aendeswa kumatare edzimhosva asi hatizivi kuti matare edzimhosva ekuti kubva ipapo kusvika pari nhasi hatina update yekuziva kuti mutemo wakaita sei nyakubara mhosva
pane mashoko here amungapiwo kune veruzhinji pane zviri kuitika
mashoko andinoda kupa kune veruzhinji ndeyekuti deno mwana wedu akwanisa kubatsirwa nekukurumidza takwanisa kumuchengetawo nekuti pachivanhu hazvina kumira zvakanaka kuti munosvika pakuona munhu abva ganda onhuhwa achiiswa mamwe mazuva futi anoti kuti 18 July vaiti kana pane zvazomukawo pakati kwana mukana tichakutendera kuti azoitwa postmortem asi vaitora zva18 July isu zviri kutirwadza nekuti akasiya mudzimai ane mwana ane 3 weeks uye mudzimai wacho akati waoperation ari kuchema kubva musi wa 15 May kusvika izvozvi murume wacho hasati avigwa
avo vanga vari vaTerence Masendeke baba vaRichard baba mudiki vaRichard Masendeke vachitaura vari parunare muHarare naRichoto weStudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona nhasi tanga tiri kunzwa kubva kuvatsigiri vedu vepafacebook yeVOA Shona pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzezveupfumi
hello makadizei
aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ore mukutaura naPeter Mayavo ari kuZimbabwe mukadoma
ehe kwakadii kukadoma uku
aiwa kukadoma hakusi right because zvinhu hazvisi in order mapuraizi haasi kukwanisa kana kupasi kutaurika because ukasvika nhasi unonzwa chinhu cho ukachitenga ukabvunza puraizi wabva kuumba uchiziva puraizi uchisvika mushopu uchita puraizi imari woudzwa kuti regai manye pamba donotira uchidzoka mari yawaudzwa iyo wouna yakwira futi saka zvinhu hasi kuti zvakanaka even vanhu vemarobhasi akawanda nenyaya yekuti akasi kuwana mari vanhu vakuita zvechirobhasi pangoda kufamba ku8 o'clock wakutobatwa wakudzikwa wakutemwa nemabhenga saka hazvisi kunyatsobuda zvakanaka
saka dai maiwana mukana imiwe kutaura nehurumende maiti chii
ini hurumende ndaikwanisa kuiudza kuti dai yakwanisa kutichingirawo mabond or atiri kuti maRTGS taiuzawo maus dollars
ndiagripa ini chinoi
kwakadiko kuchinoi uku
kuchinoi tiri vatano hamene kurisei kuunited states uku maonero angu ndeyekuti zviri right kuti maticha arambe achienda pastrike nokutika mari dzavari kutambisira zvishoma tichitarisa kukwira kwaita zvinhu iko zvinosvigari tengwa ne100 dollars per kesca saka iyo vachibora $600 asibatsire vachitenga sugar $100 a case iya anovabere kumusha ane vanhu kumusha saka mari yavo inofanira kuti kwirei sezvo
inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana apa chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona
tashika kumagumo echirongwa chedu ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina standard ile mhlanga munaudze isindebele
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 5 kuNhlangula 2019 ngusithandekile Mhlanga endaweni zethu lamhlanje
uPresident usayine iTNF namhlanje kuseni ngo 5 bengakazekele namacopies eneleyo ukuthi sikwanise ukubona ukuthi esakuvumile nayo waye parliament waye senate yikho yini okusayinwe ngupresident
inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezettu yamukele ngenjabulo okwethulwa komthetho wokukhulumisana we-tripartite negotiating forum act
kuyasethusa kusikhumbuza abadala nxa besithi umfula othuleyo uyatshona uthele okunene besingafisa ukuthi uhulumende etsho phela ukuthi kanti kuyini lokhu okusekusingeni lapha ekhaya Awe ungene isilwane ubaba thule ayekela abantu labedlwe isilwane.
Lanxa uhulumende esithi wenza yonke imizamo yokulungisa umnotho welizwe abantu bathi bayakhathazeka ngokuqonga kwintengo yempahla ezitolo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu eFreedom House ithi isimo sokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo kuqhubeka kusiba kubi emhlabeni jikelele. Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kuona lo msakazo. Abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU bemukele ngenjabulo inyathelo likahulumende lokuphawula ngokusemthethweni inkundla yokukhulumisana yeNational Tripartite Negotiating Forum kulandela ukusayinwa komthetho lo obesithi ubevele usuphuzile omavis kama usethulela loludaba ngokugcweleyo
emkhosini wenzelwe ewetheleni ye-Rainbow Towers umongameli Emmerson Mnangagwa uchasise ukuba lanxa kuthethe iminyaka phose engamashumi amabili kuchukanwa phezu kokusungulwa ngokusemthethweni kwalinkundla sekuze kwafezeka utshelela umkhosi ukuba uhulumende wakhe uyaqakathekisa indlela yokuxoxisana sikhathi sonke lapho kube lokungazwisisani kulokusebenzisa indlela zokutshengisela okulodlakela.
In the Second Republic, let us shun the culture of militancy, disharmony, and demonstrations. We must develop greater understanding of each other's perspectives.
Masahlukane nomkhuba wokulwisana. Nokungawelelani kanye lokutshengisela kulo umbuso kahulumende wesibili kumele sibe lendlela zokuzwisisana kumibono yethu ngoba sonke silomlando njengalokhu okwalotshwa ngomunye umlobi owaloba yisithi inkinga lokungazwani
osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso emela abaqhathi eye Employers Confederation of Zimbabwe EMCOS uDr Israel Murefu uthi abenhlanganiso yakhe bazimisele ukusebenzisana lezinye inhlangothi zempilo kule nkundla.
The challenges are many and include, among others, increases in the cost of production.
Inkinga ziningi kakhulu. Lezi zibalisa ukuqanda kwentengo yokulungiswa kwempahla, ukwehla kwenani labathenga impahla, ukwehla kwempahla ethengiswa kwamanye amazwe, ukusilela kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamandla kagesi kanye namanzi. Udubo lokungathembeki ukwehla kwemali eholisa izisebenzi kanye lokwehla kwenani lalabo abaqhathwayo
kuthi abenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye International Labour Organization ILO bathi balethemba lokuba izosebenza kakuhle inkundla iphiwe inhlonipho efaneleyo. Emazwini omqondisi we-ILO uMnumzana Guy Ryder afundwe ngummeli wale nhlanganiso eZimbabwe uNkosazana Hopuleng Pororo uthi le yiyo kuphela indlela engasetshenziswa ukuxazulula inkinga eziyabe zithe zaba khona.
Your Excellency, it is not the sole responsibility of either government, employers or workers to find solutions to the economic and social challenges.
Unobhala weZCTU uMnumzana Japhet Moyo uchasisa ngokuqatheka kwalenkundla.
Iplatform le esasivele silayo eminyaka yonke nje edlulileyo engafika amakhulu amabili. Sasiphonga ukukhuluma kungalamthetho ongani uyasinceda, ongathi kumbe uyasigavena ukuthi sisebenza njani. So ukuphumile namhlanje ukuthi upresident uthi ke usesayinile ukuthi kube ngumthetho ukuthi kusokule TMF kusemthethweni. Okusokusutsho ukuthi inkulumo esithabe zisenzakala ke kule platform seziyinkulumo sezibhaliwe ukuthi ziya ngaphi nxa sivumelene kumbe nxa singavumelananga ziya ngaphi. So sokusobala ukuthi sesiza kwenza inkulumo okusemthethweni.
Uthi kodwa yena lenye inkokheli baza kubheka ngelokhozi okuzolandela ngemva kokusayinwa kwalomthetho owe-TNF Act ukubona ukuba kuyalandelwa na okuvunyelelweyo.
Nxa kuyikuthi ke kulama-provisions ku-platform kugwalo lolu ke esibone ukuthi khona azasiphica ekusebenzeni kwethu, hayi sizawa-challenger, kodwa besingakaze siwabone, besingakaze siwatshengise siwabone njalo. Njengoba besitsho nje ukuthi upresident usayine i-TNF namhlanje ekuseni ngo-5 bengakaze bebe lama-copies eneleyo ukuthi sikwanise ukubona ukuthi esakuvumelanayo wayephalamenti wayesenethi yikho yini okusayinwe ngupresident.
AbeZCTU bathi bajabulela ukuba sekufezekile lokho abekade bekukhankasela sonke lesi sikhathi lanxa uphuzile kuthethe iminyaka edlula kancinyane amajumi amabili. Umkhosi lo ungenwe iziphathamandla ezivele kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende okubalisa olwezisebenzi zikahulumende lazo zonke kanye lenhlalakahle kaZulu abavele ehofisini yenhlanganiso yezisebenzi umhlaba wonke ye-ILO, abenhlanganiso emela abaqhatshi ye-MCOS, ezisebenzi eZimbabwe ye-ZCTU kanye labameli bamazwe achiyeneyo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Ngesikhathi uhulumende weZimbabwe esithi wenza yonke imizamo yokulungisa umnotho welizwe, iningi lithi liyakhathazeka ngokukhuphuka kwentengo yempahla. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amavinkili wonke asedolobheni lakoBulawayo kusukela izolo akhweze intengo yokudla lempahla ngesilinganiso sokuphethwe okwedlula kabili, osekuchiye uZulu edidekile engazi ukuba kusasa kuyavuka kuminjani. Umnumzana Mbikelelo ngangezwe Khumalo uthi kuyadanisa njalo kuyabahlukumeza ukuqansa kwentengo kubakhumbuza ngomnyaka ka-2008.
Uqala ukuthi ngikhulume ngokukhwela kwama-prizes. Lokhu kuyadanisa njalo kuyahlukumeza. Kuyethusa. So kusikhumbuza khona laphana ngo-2008 to 2009 lapho wavuke ekuseni khona ama-prize etshintshile emina tshintshe kathathu. Ukuthula kwakhe lokhu thina kuyasethusa kusikhumbuza abadala nxa besithi umfula othuleyo uyatshona uthwele okunene. Besingafisa ukuthi uhulumende etsho phela ukuthi kanti kuyini lokhu okusekusingene lapha ekhaya. Awungeke ungene isilwane ubabathule ayekele abantwana bedliwe isilwane.
Osakhulayo ubakhizanani Dube usola ukuqansa kwentengo ethi kubazwisa ubuhlungu. Esola lokuthulisa kukahulumende ngokuqansa kwentengo yempahla ezweni.
Ukuqansa kwentengo lokhu sekuzizwise ubuhlungu kakhulu. Mina ngathi ngesilungu yi-madness ngoba okunye vele sesizenzela thina sodwa, sesisenza ukuthi izinto zibe nzima. Ngiyazwisisa sibili ukuthi uhulumende la wenza izinto zibe nzima, kodwa thina sodwa yithe sisenza izinto zibe nzima kithi sodwa. Ukuthulisela kukahulumende kusitshiya esimeni esinzima kakhulu ngoba sokukhanya ukuthi lapha vele sizintandane, asilamzalo ngasimela lapho si-abuswa yilaba bantu abakhweza intengo.
Unkosikazi Sandile Chongwe uthi ukuqansa kwentengo sekulakho ukudala ukuba balale bengadlali.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu, sesisela lokuthi siyenzeni. Into sezidura ezindlini, sezisingani ngaze silale ngendlala. Shuma zoye from $8 to $21. That's ridiculous.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Happy Mahati uthi sekunzima, sekungaphezu kwamandla abo, abasayenelisi ukuphila njengayizolo.
Ha, sizothini? Awula ngenye indlela. But it's now too much. That's all that I can say. So too much, kakhulu, sakwanisi lokho. Asazi. Hayi, azi kunzima lokho. Asazi ukuthi senzeni, but lati mana sithule simbukele sibone ukuthi wenzani. Ucabangani?
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni. Amabhanga awala mali, abamavinkili amaningi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwe-bond note loba ekamakhale khukhwini e-RTGS. Bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kahlanu kusiya ngentengo yokuthi idola leMelika lithengwa ngemalini lelo langa emkambo wensitha wabosiphatheleni. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela, inengi seliphephela emkambo yensitha, inengi lawo efuna idola leMelika. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga, kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uhlala ethi inguquko kwezomnotho kayisoze yabakhona masinya, kuzake kuthathe isikhathi esithile ukuthi amanyathelo abawathathayo njengohulumende azale izithelo. Kunje uhulumende unemizamo yokuphathisa uZulu ethile egoqela ukuhlawulela indleko zesikolo ezokwelatshwa, ukwabelwa abaswelayo ukudla lokunye. Uncube uhlala ethembisa njalo ukuthi uhulumende uthatha amanyathelo wokubona ukuthi osomabhizimusi bangakhwezi intengo yempahla lokudla mahlayana, kodwa abantu bathi kababoni lokhu kusenzakala. Nangu abezitolo kusukela izolo emavinkilini wonke edolobheni lakobulawayo bavuke bekhweze intengo ngokungamakhulu amabili ekhulwini, i-200% yentengo yempahla ebikhona kuthange. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ebiphakathi kokutshengisela kusukela ngomvulo kusiya namuhla ithi isihlolisisa ukuthi inyathelo layo liphumelele yini elokuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo abhadale iholo lababalisi ngedola lemalika. Inhlanganiso leqoqe lokho ukutshengisela njalo ithi kulezinye inhlanganiso labanye ababalisi abayixhasileyo. Ithi njalo izaqhubeka itshengisela nxa izikhalazo zayo zingafezwanga. Ukusenjalo isiphathamandla seyinye njalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha, umnumzana Sifiso Ndlovu, uthi bona bazaba qhubeka bexoxisana lohulumende ngodaba lokwengezelela iholo.
Kulendlela ezimbili ke inhlanganiso association ezilandelayo. Indlela yokuqala ukuthi siqhubekele phambili sixoxisana lohulumende ngaphansi kwenkundla ye-MJMC ngoba silabo abameli abakhona ngazo. Besibakhumbuzayo njalo ukuthi nxa behlangane nabanye nabaxoxisane babone ukuthi imali esiyifisayo ingaba ngapha. Kube sesiba le ndlela yokuthi sifuna ukuthi sikhuthaze njalo sikhombise iPhalamende ukuthi ixoxe ngalolu daba. Nambu sibone ngathi udaba lokuthi izisebenzi ziphathwa njani alukhulunywa kakhulu ePhalamende. Ngaleyo ndlela-ke sizabe sesihambisa ipetition kuspeaker wePhalamende ukuthi axoxisane namalunga akhe abuye njalo abize onongqongqoshi abakhangela ngezisebenzi ukuthi bazochasisa kudale lePhalamende ukuthi kungani izisebenzi zihlala zikhonona kakhulu ezikahulumende. Kanti-ke njalo kungani kungabi le ndlela yokuthuthukisa iholo lazo ngendlela enza ukuthi abantu bangabi nobuyanga.
Libona kuyilo leli nyathelo elizasebenza?
Ukuthi lizasebenza sizabona ngemphumela. Kodwa ukuthi ngamanyathelo omabili aqondileyo njalo asemthethweni alandela umthetho yikho okukhona. Okunye okungalandela kuyabe sokukhutshwa yilokho esetha kuthola kuyimphumela yakho. Kodwa kwamanje silandela indlela ezikhona emthethweni lo esilawo kathesi. Sibona kungcono sikusebenze lawo amacwebo ukuze sithole ukusekelwa phela nguZulu. UZulu yena emelwe ngamalunga ePhalamende.
Yes, ke sabona inhlanganiso yenu lezi inhlanganiso zababalisi zibhotabhota zikhangela intengo yempahla ezitolo. Liyasuthiseka yini ngokwenzakalayo? Ababalisi bale mali yini kumbe labo bebefuna imali ngesiphangephange njengalabo esibabona bejengisele?
Lokho esikukhangeleyo ukuthi lokhuyana ebesekuthatha besithatha ubufakazi obumqotho njalo obumqoka okuthi buye fika nakuphalamende ukuthi nansi izinto esizibonileyo thina ngawethu amehlo ezikhona zisenzakala. Ukwenzela phela ukuthi unongqoshi wezimali maye khuluma aze akhuluma ekhatshana lempumela ekhona phansi.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yezimtha, sixoxela eseHarare. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele elesigodlo sayo kwelemelika eFreedom House yethule umbiko isithi isimo sokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo siqhubeka sisiba sibi emhlabeni jikelele. Inhlanganiso le ithe okwethusayo ukuthi ukwethuselwa lokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo sokusenzakala lasemazweni athuthukileyo abengavamanga ukuba lalo mkhuba. Umbiko owethulwe ngabalinhlanganiso bathi uphenyo abalenzileyo luveza ukuthi ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo okuqale emazweni asathuthukayo sokusabalala lasemazweni athuthukileyo. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabeZimbabwe abahlala emazweni ukuthuthukisa umnotho welizwe ngokuthumela imali ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Abakhokhela ukutshengisela kwabantu baseSudan balile inkuthazo yokuthi bahlale phansi bakhulumisane lenkokheli yobutho ehluthunele umongameli Al-Bashir intambo zombuso besithi kababathembi ukulwisana phakathi kwabebutho labatshengisela kubikwa kubangele ukubhobha kwabantu abafika isithupha liviki kuphela. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations ithi isiyenelise ukubuthanisa izigidi ezingamashumi amane lanhlanu zamadola i-45 million dollars eyoncedo lokuthengela abantu ukudla abahlaselwe indlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu kwele Somalia, Ethiopia leKenya, kodwa kudingakala izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa i-700 million dollars. Ekuqhubekeni kokukhwela kwentengo yempahla emqoka ebalisa ukudla, abantu abaningi sebephila nzima ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa lenyama. Kodwa labo abalezihlobo ezisebenza phandle kwelizwe yibo asebephila ngcono. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe ukuthi abahlala phandle kwelizwe baphathisa njani izihlobo labangane ekhaya.
Hayi baba, kunzima kakhulu ukusekhaya. So into esiyenza ukuthi nalapha ukuthi mawa abuthola utholileyo uthenge ukudla straight vele kube yikudla ungasathumela imali ekhaya. Imali esithumela ekhaya ngama imali njengokuthi babhadala amanzi lento esinjalo. Kodwa okokudla hayi akusathengwa ekhaya, sesithenga ukudla straight nibo malayithi abasithathele bahambe bayinika abantu abasekhaya. Kunzima kakhulu, imali esasisebenza ekhaya wasela kanjalo.
Manje elikuthengayo impahla ezinjani, yikudla kuphela yini?
Usithenga nje ukudla okungaboliyo kabi, kodwa uma umuntu aqeda 3 days, 4 days esiya khona ngoba akulula khona ukuthi umuntu asuke lapha ekhaya same day bahamba amalanga amabili amathathu abanye ukuyafika ekhaya ngoba bathole ibhoda abantu abaningi kule delivery etown njengakobulawayo asuke laphana deliver qeda emakhaya endaweni ezijeneyo kuwonkayo kusukela khona. So into ezivala ukuthi sithenga izinto ezinjengabothukela, amafutha labo rice nesepa yokugeza neyokuwahla, into esingaboliyo. Then okunye lokho njengakwesinkwa lokhu kwabe sifaka khona nje imali encane kwazothengisa ngoda laba kuthiwa ukuthi hhayi isinkwa kasisathengeki vele. Into enhle ukuthi uthi uthenge iyiflower sihle vele sizenze into zethu ngoba bathi akusekho into ethengekayo ekhaya vele, impilo yakhona yonke seyinzima kona nto elungayo vele.
Manje kona ukuthumeza impahla akuduli na?
Kuyadula baba, sokuthi somele ukuthi ma uthengile ukhwemisa lo muntu okuthwala lezo zinto ngoba khona kuqakathekile ukuthi ma ungabe umuntu usebenza ngapha ngaphandle kweZimbabwe unxa ngabe uthumela ukudla ekhaya ufanele ube nomuntu oyiwa oyedwa nje osebenzisana nawe, uthi noma ungabe ufika ukukhala uyakwazi i-customer yakhe. Kodwa ngoba asina choice, abantu kumele ekhaya baphile, kumele badle. So siye sesicela kubo, siyabacela sikadala ndoda lonithenga ukudla kwami ongavoke ebantwaneni imali yami engilawo ilezelilayo ngoba labo baphila kanjalo bazisawane nakhona kade hayi siphila sonke akuna plan ngoba laye ukuthi athole leyo mali uthi athenge labantu bakho ukudla maye ekhaya kumele badale thina lokho siyabe sinakho. So akakuna nkinga, kuyedula kodwa kusuka kube nzima. Sicele sikwathi ukuthi angeke sithi abantu kabahle ekhaya kungcono kuncane khonokho ngiluze kodwa angikwazi ukuthi abantwana ekhaya badlile siyo sesevele esesikulu ukuthi kwenzakale khonokho.
Ye manje nxa ukhangele kusiyaphela nalo umnyaka kuyaba sekunjani, liyaba selithumela into ezinengi okunganani?
Kusho ukuthi baba kunzima, kuzele sokufunekela loba yini yonke nje ukuthi abantu baphile ekhaya. Kuyake so abantu bazosebenza nzima emazweni ngoba ma uhulumende lo ekhona asithi ma engaqhubeka abuse umnyaka uze uyophela kungekho okwenzakale ngoba elisi ngathi esingesimo esikhona ekhaya kungenzekala loba yini. Kodwa asithi ma engaqhubeka ebusa kuyake kungasela nto ekhona, kusho ukuthi noma ngitho noma i-sweet noma yini kuyase umele ukuthi umuntu ayithenge kumele ekhaya, akusela nto abangaphinda basayithola ngale. Kuyake kungasela nto ngoba khona manje ama-industry avala abantu abahola, akula nto ekhona kuthotha kusho ukuthi umnyaka usiyaphela. Hayi baba, kuzae sokunzima, siyavele sesiphila ngasesebenza umuntu engabuthola impuku bathola ukudla kuzaze ukusebenza ikakhulu impuphu into eqakathekileyo ukuthi abantu bayithole ekhaya.
Kanti kungani lingathumeli imali njengoba amarandi esebenza lawo ekhaya?
Imali ungayithumela baba, kodwa ayithengi, kuyadula. Basuke abantu abana bayitshintshe ngendlela abafuna ukuyitshintsha ngayo bona kuhala ekhaya badeclare aluba into engasiza ukuthi ma irandi ingaba ningi kakhulu ekhaya kwenza ukuthi isisindo sawo siye phezulu. Kodwa ma ingekho ningi ilutshwa njalokho esikubona ukuthi abantu bakhupha bayisa ngathi iphindisipa ibuye ngoba noma uyilanda kubheka ma wethu ngathi iyadula. So ungathumela irandi ekhaya usithi bayayithenga, into a thing as far into a thing up among us and some men and ten we go for the soap and pattern malachitam seta. In copper routine shows into car and nothing on Imali. Imali and Tang, I car, yes, Rula Imali thing, I lap up at Malaysia. So it's one with the moon in that little citizen, the last two men of Nana Konoko, by fully Malaka, I will see you to the I car, the little Maria, so it's the next. Uzo itengi sawa itesa leo mali mara kwa raiti jamaa alatishi zuma mama pondi noti mbegu ilikuwa but mara iti nchi leo kuna pala ati angere store itengi mix mara iti ati angere shop wana me shop yuwa tikle ya uti atesi value ya inga haka wawo ufunito ufuna una choice zo tia leo malama ifuna wawo
long mnamza na Kesha Simpofu isi zalonese Zimbabwe isi shala i South Africa uwe kuluma itengwe nile Studio 7 yeko nale yeko oli direct from Washington. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa usehlukumeza abantu njengalokho kwakusenziwa ngowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Inhlanganiso le yethule umbiko lonamhla walesihloko esithi Human Rights Violations esophenyo lwenyanga ephelileyo obeluhlolisisa ukuhambelana lelungelo loluntu. IZPP ithi uhulumende kaMnangagwa ukhanya eqhubekela phambili ebopha abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo zodwa abetheswa amacala okuthi bebezama ukugenqula uhulumende. Kulaba yisikhombisa abasentolongweni okwamanje ababotshwa ngokwenkwezi bevela emhlanganweni weLemaldives owabanika amaqhinga okulungisa okuhluphayo elizweni kungasetshenziswa ubudlwangudlwangu. Uhulumende uthi abantu laba bafuna ukususa umongameli labanye bakhe esikhundleni ngokungikho emthethweni. IZPP ithi njalo uhulumende usebenzisa amaphephandaba anjengeHerald lamanye ukubahlasela lo kuqamba amanga ngokwenziwa ngabantu abasebenza kunhlanganiso ezizimeleyo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kodwa uGibbs Dube Studio 7 ukhulume lomnumzana Belief Gawule owake wamela itshololotsho edale leSenate labalandeli bomsakazo weStudio 7. Umnumzana Gawule usungula lingxoxo.
Emumweni okhona lapha eZimbabwe akula muntu ohlukuluzwayo ehlukuluzwele ukuthi kumbe kuthiwa ukwazi kuthatha ngelo ukuthi bazayenza umsindo ibsi kathi ilipi ilizwe lingenamthetho walo kanti bona baphula imithetho kwayo bayenziwani itsho labo-America khona ngale lakubo namazwe nalala azisawathuthukile abayibo ama-champions abathi bazitshintshanje democracy kodwa thina sithi thina lapha kanti konke konoko kuvela ngabi kithi thina sekuboni kokuizinto konoko kukhulunywa
nxa sukhangele ubaba Gawule wena ubona ngazani pho kuyini okwenza ukuthi uhulumende nxa ukuthi sehlaselwa kangaka abantu sebefuna ukuthi benze abafuna ukwenza acine ngazani uyabavalela kwenziwa kwini konoko
uhulumende Gibbs ngifuna ukuthi sikhulumeni lapha sibekeni izinto zinjalo ethebulini uhulumende lo khona okamnandago omutsha okhona uhulumende lo nguye oyenze abantu ababauleka namhla baba lokutshengisela lokwenza konke konoko but kwesinye isikhathi abanye abantu be-abuse amathuba anjenganala amahle basebenzise ngendlela eyakwethize ukuthi basuke bathi a njengoba sokunje sebezazenzela nabo umathanda
siyakuzwa kakhulu baba Gawule sicela ubambe konapho ungayikatshana sithatheke ubaba uClement Moyo uhamba njani okwamanje nxa sikhuluma ngabantu ababotshwa baba Clement Moyo
ngiyamangala lokhu silandele ukuya kudaladala uyazi usingazangesitho nabokoko
bethu
into embi ekudubula abantu estritini ubopha abantu estritini lokuzama ukuvalela abantu basebenza amalungelo abo uyabona abantu kabasoze baphoke ukuphikisa into engumoya engabahlukuliziyo hayi hayi akunamuntu okufuna ukuthi ukulwisana nohulumende uhulumende into enkulu kakhulu akunamuntu okufunayo kono okwenza abantu bangibenzeyo nalito okungathi sebefuna ukuthi ngabe bayathengisela ukuthi uhulumende lomuntu kuyikumpana kabahlalanga kuhle angazi lo okhulumayo kumhlebenzi bethu ukuphendulela abahlala kabahlalanga kuhle idlala Dube esinjeni lapha imbiza isabekwa indlala yimbi iyathuka umuntu kugebengu indlala likhozelwa nguhulumende nxa kuvale impilo zonke ekumele ukuthi ngabe into zingena ngazo
ngizokuthiwakeusanokhoza usecingwane
ilungelo labantu kabalazi kahle kahle uhulumende lo bakwazi ukuthi abantu balelungeli ubaba uGawule into eselwa ngabantu kaseze ayizele yena ngoba udosele ingubo lapha mbathele ngekhulu konke kugawule ubona ku-right konke
konke kodwa thina sawubona ububi yena ngoba uyadla kuleyo ndawo ungekaze ayisole leyo ndawo
baba gawule cela umphendulo khonapho
utano into engimele ngimtshele yona yokuthi uthi yena mina ngiyadla kudlala iPF lani kwaba hayi kulahleka lokho angichathwa ngakuhulumende mina ngiyazisebenza mina somathuzile
Yabonge lo ngumnumzana Believe gawulela abanye abalaleli be Studio 7 ababexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo lwe Facebook olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha e Washington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.